Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 8/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielections mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wane zuro. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatodhinda mapepa ekuvhotesa matsva. Zimbabwe inocherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro riri konesvondo. Zimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira hurumende kuita zvakawanda mukuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare reSupreme Court richipikisa zvakaturwa nedare reHigh Court zvekuti nhengo dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu dzibviswe pamapepa ekuvhotesa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti yakatodhinda mapepa matsva ekuvhotesa asina mazita enhengo idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti zeke haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Taseva zeki neapiu yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yangatogwa neHigh Court yekuti isisu hatifaniri makandidhetsi edu yeTriple C hafaniri kunge ari pabalot. Naizvozvo toda kuzivisa nyika kuti makandidhetsi edu ari pabalot, achange ari pabalot mangwana. Vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane mabielections vanovhotera makandidhetsi eTriple C inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTriple C.
Asi mutevedzi wasachigaro vesek va Rodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTriple C idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharati pepa edu matsva atove kunzvimbo dzese kuvhite bridge kulawayo ringa rupani atove kuizvozvo, saka zvose zviri mteko kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukukidza vakamirira Triple C kumabvuku tafara vamunyaradze Fibion kufa hakutizwi zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court zita ravo rakawedzerwa pavanhu makumi maviri nevaviri vaivepo nezuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutizwi havachakwanisi kukukwidzana navascoti kupwanya VZNPF. Vachabangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutizwi vaisafanirwa kudzingwa kudare reNational Assembly vachiti vakadzingwa nemhosho yakaitika mitsva inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTriple C vaIan Makone, avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare, vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvuku tafara nhengo yavo vamunyaradzi kufa hakutizwi, vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukwikwidza. VaMakone vati vanhu vekumabvuku tafara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda.
Vachinge vaita saizvozvo zvidzenti inongopinda mudare rimwe chete iroapiriyedi yataisaiyo kusupreme court, kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana, ende ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhotere vanhu vavanoda.
Gweta ravasengezo Chabangu vanxova neStole neZuro vakaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzeTriple C dziri kupikisa kudare repamusorosoro mutongo weHigh Court uyu, hazvibvisi mutongo uyu.
Hazvibvisi mutongo uripo, zvinenge zvichireva kuti uno mutongo wagara uripo unotoenderera mberi. Sezvato kutaura nhasi kuti election ichaenderera mberi apa ndio Supreme Court yaita seyaintefere.
Asi Gweta uye vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure, kana mutongo wapikiswa kudare repamusoro, mutongo unenge wapuwa nedare repasi unombosendekwa.
Vega isi dare remhosva ende rinofanira kunge richiteerawo mitemo iripo. Saka mafungiro angu ndeyekuti veTriple C vangavabviswa paballot paper. Vakanga vafaila appeal yavo, election inofanira kunge ichiitwa ivo vachiparticipatawo, nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota, nokuti havachaziva kuti voenda kunovhota here kana kuti voregera kunovhota.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti.
Vanodzinyirwa zvakanyanya, vanova vanhu vanoiswa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa. Tinongodzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu, haisi hurumende yevanhu.
Sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzeNational Assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru gumi nemana. Kunyange hazvo Triple C ichiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANU-PF, ZANU-PF inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatoendesa zvikwanisiro zvose zvinodiwa musarudzo idzi, kusanganisira mapepa ekuvhotesa kumatunhu ane sarudzo. Ngatinzwei mutevedzeri wasachigaro weZEC Ambassador Rodney Kiwa vachitsanangura.
Takagadzirira zvose zviripo zvokuti sarudzo dziitike mangwana mugovera 9 August. Maballot paper edu matsva atove kuzvimbo dzese Whitebridge, Bulawayo, Binga, Lupane atove kuizvozvo. Saka zvose zviri kutesi kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Matsva amuri kutaura ndiwo anzi abviswe nhengo dzisiri kukwikwidza dziya nedare. Munoona vanhu vachibuda here? Tichinzwa vamwe vachiti havasi tonyatsoziva kuti zviri kufamba sei.
Izvo handingazivi kuti kana vachidero vanenge vachireva sei, nokuti isusu tinotevedzera mutemo wokuti tinofanira kushambadza 21 days mazuva makumi maviri nerimwe chete musi wesarudzo usati wasvika. Tinoitazvepamaredhiyo, pamaterevhizhoni chete, izvozvo vari kutaura newe zvirikubva kutaura neZBC neRTV neZTN nezviri kutaura newe. Handizivi asi kuti isusu hatisi kutaurira vanhu, handisii kuti ndingaiwirira nazvoizvozvo, nokuti kana izvi mangwana acho mapepa ose anenge akazara neredhiyo kushambadzira vachitaura kuti nenda pakati pakati polic station yakati yakati constituency yakati nemawadhi mangani varume vangani vanhukadzi vangani nevari kuvhota vacho pamwe chete vangani, zvose izvozvo tiri kuzvininga.
Tichitarisa sarudzo dzapfuura dzakaitwa dzemuna Nyamavhuvhu, Zeki akasangana nematambudziko ekuti mune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga nenyaya yematambudziko akasiyana siyana, dzimwe nguvawo kuperekedzwa kwemapepa nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamungati makadzidza here magadzirisa musarudzo iyi iri kuuya yemabyelection?
Ndakagadziridza, ndakadzidza. Vateri vafanira kuziva kuti Zeki haishandi yoga, inovajonga kana mukati mimwe mushaya nebhasikoro renyu kuzodai, ukazoti musi wacho iwoyo wanofanira kuuya nebhasikoro mukasauya naro, ini ndingagoita sei kana kuti imi mungagoita sei? Zvinoitika izvozvo nekuti Zeki haishandi yoga. Tinosevenza vamwe vakawanda kuti basa racho ribude.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti Zeki, Ambassador Rodney Kiwa, vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day, iro ririko nesvondo. Sachigara veZimbabwe Human Rights Commission vaIlaston Gwadi vachikurudzira hurumende kuti iite zvakawanda mukuona kuti vanotyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori varangwa. Vachitaura kumahofisi avo pakucherechedza zuva iri, vaMugwadi vati pachine zvakawanda zvinoda kuitwa mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 zvita gore roga roga, asi nekuda kwekuti gore rino ranangana nemukupera kwesvondo, Zimbabwe Human Rights Commission yaona zvakakodzera kurecherechedza nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMugwadi aya uye kuti zvii zvingaitwa nehurumende.
Nai zvakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekwese, kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisa nekuda kusateedzera kodzero dzevanhu. Zvinoti zvemuno muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kutarisa dzinerumbunikidzwa kubva gore rapisawa Mugabe zvinenge zvawedzera mambunikidziro ari kuitwa kodzero dzevanhu. Tichiona kuti vanenge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitwa pamberi rematare edzimhosva nenyaya dzekumbunikidza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avaMugwadi anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomirira Human Rights Commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanha anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavaMugwadi ikoko?
VaMugwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anongovawo mashoko angofanana nanotaurwa nani nani zvake, ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iye hurumende ndiyo pate zvayo ine kodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vaMugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika, nekuti hurumende kazhinji kacho panovanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yehuori, zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika rava kuZimbabwe zvinoda tete avo vanoita nezvekutongawa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto eIsrael achinzi auraya vanhu vemupalestine vatanhatu muguta reTabas muWest Bank nhasi. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira kuti nhaurirano dzerunyararo dzitangwe zvakare. Uye svondo rino vakaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweIsrael nedzimwe nyika vaEli Cohen vakashora kurudziro yekumiswa kwehondo yavaGuterres iyi vachiti kumiswa kwehondo kunobatsira Hamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muupoteri muGaza. Vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri vanonzi vakafa muIsrael nekuda kwehondo iyi, ukuwo Palestine ichiti vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe vafa kusvika pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushayiwa zvikafu, vari kushayiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo, pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuwo kuUnited Nations, mubatanidzo wenyika dzepasi rose, vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburi tsavo imwe yainoti article, mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose, kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napadzinogona napo kuti pamboitika ceasefire, vanhu vachitaurirana. Chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas, tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mapurisa edunhu reLimpopo muSouth Africa anoti abata mabhazi madiki anga akatakura vanhu zana nemakumi matatu vasina magwaro ekufambisa vari zvizvarwa zveZimbabwe vanga vachipinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Mutauriri wemapurisa edunhu reLimpopo, Brigadier Sulani Mahlaba, vaudza vatori venhau kuti pavanhu ava pane vana makumi manomwe nevanomwe vane makore ari pakati pemwedzi mitanhatu kusvika kumakore gumi nemanomwe. Vati vatyairi vemabhazi aya zvizvarwa zveSouth Africa uye vasungwa. Izvi zviri kuuya mazuva mashoma South Africa yazivisa zvakare kuti yakamisa vana mazana mana nemakumi mana vekuZimbabwe vaipinda munyika iyi vasina vaperekedzi. Asi hurumende yeZimbabwe yakaramba mashoko aya. Chikwata cheZimbabwe kumakwikwe kuita zviperengo cheZimbabwe Spelling Bee chapedza chiri pachinhano chetatu panyika gumi neimwe dzanga dziri kumakwikwe African Spelling Bee anga achiitirwa kuKampala kuUganda. Chikwata cheZimbabwe chakaumbwa nevana vakabva muzvikoro zvepasi nezvepamusoro zvakasiyana-siyana zvemunyika zvinoti Goldridge Primary School kuKwekwe, Kyle Prep School kuMasvingo, Springs of Grace College, Nelo Magundi College. Taboka Ncube weStudio 7 abata vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe amai NRS Chomusora.
Siri kuUganda kuma African Spelling Bee Championships. Saka ikoko kunenge kune ma team 2, kune ma junior madiki vanova 9 to 12 years, so 9 to 13 years. Mazini ya maombe wanatanga 14 to 16 years. Saka na asimbu kataita the actual competition ya Zimbabwe ya wanko itaita number 3 kuwadiki majunia, ya itaje number 3 kuwakuruma senior ya wana matrofi.
Panyika zanga chikwikwidza pa dzanga dziri nyika dzakawanda sei?
Kwa total ya nyika yasei 23 but kwa kansa kuya nyika 11.
Tiri kuona ichibuda iri pa number 3 hapo. Zvinhu zvama gamuchira sei izvi?
Tafara zvikuru nekuti ndofunga inguva first time yedu kunyatsouya taka tiri timu yakakwana uye zvete takanyatsopractisa vana vakatanga kuenda kuma regional avo macompetitions maregional competitions vakazoita kuma national competitions eZimbabwe yese then vazouya kuno kuAfrica spelling B tisutega zvekare. Panyika dzahwina tine vana 2 vaviri vapinda mutop 3 kwese kujunia nekumasenia.
Kumhuri yeZimbabwe ndeapi mashoko amungada kutaura?
Kuruzhinji rweZimbabwe ndinovakurudzira kuti ndavawande vachirejista vana vavo nekuti zvinobatsira vana even mukudzidza kufarira kuverenga nekuti vana ava vaidzarara vachitoverenga mazi zvinovabatsirawo even muchiri muzvidzidzo zvavo kunekuti vanenge vatoone ruzivo ruzvakawanda hasingori maspelling chete asi vanenge vachiwana ruzivo tinoiti literacy muchirungu. Saka izvozvozvo tinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe ngaiite kuti vana vavo vapindewo mumacompetitions akadai
vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe Spelling B amai NRS Chomusora vari parunaro Kampala kuUganda nataboka Ncube weStudio 7. Donzo rehurumende rekupedza chirwere cheAIDS muvana vadiki pamwe nekumisa kutapuriranwa kweutachiwana weHIV panosvika gore ra2030 rinogona kunetsa kuzadzisa sezvo vagari munzvimbo dzakawanda vari kuti vari kufamba nzendo ndefu kuenda kunotora mishonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekunonoka kuwana rubatsiro, sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakafa gore rapera chete munyika nezvirwere zvine chekuita neHIV and AIDS. Mumwe mugari ari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs vaJesmond Kaitano vanoti vakatomborwara zvakanyanya mushure mekunge vatadza kunotora maARV avo kuSt Michael's kuMondoro mudunhu reMashonaland West. Vakaitano vanoti sezvo kumba kwavo kuri chinhambwe chinoita makiromita makumi matatu kusvika kwavanowana mishonga, vakashaya mari yekufambisa kuenda nekudzoka inoita madhora mana ekuAmerica kuti vakwanise kunotora mapiritsi avo. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekuZhombe mudunhu reMidlands amai Susan Mhlanga, avanoti vakanonoka kunoongororwa mushure mekunge varwara nejeko nekuti kiriniki yavo iri kure nekwavanogara. Mumwe mukoti mudunhu reHwange kumaTebeleland North muzvari Patient Zigauke vanoti nekuda kwenzendo ndefu dzinofambwa nevanhu vave kubatanidza zvirongwa kana vave kuenda munzvimbo dziri kure kana kuti integrated outreach. Muzvari Zigauke vanoti zvinhu zvave naniwo nekuti vanhu havachabhadhare mari kukiriniki sezvaimboitwa makore mashoma apfuura. Danho ravanokurudzira
kudhara ndichiri kusvika vaibhadhara madhora dhora nditi then the government introduced what we call resource based fund RBF.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMatebeleland North iro riri panhamba yechipiri pauwandu hwevanhu vanorarama neutachiona hweHIV munyika vadhingane Ncube vanoti nzvimbo dzinowanikwa mishonga kana kuongororwa dziri kure nevanhu zvakanyanya. VaNcube vanoti kugara mumwe ari kwake mumwe kwake kwevanhu vanenge vakaroorana kunowedzera kuti vanhu vaite shamwari dzepabonde dzakawanda zvisingakurudzirwe.
Mareserva wacho the challenge that we have ndiyo kuti hatizonyanyi population iri kumareserva haizonyanyi kuwana rubatsiro in time kuma health facilities anenge ari kure. Kuzowana rubatsiro HIV testing is one of the key ones.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reRupane muzvari Patimusa Moyo. Ava vanoti dunhu reRupane rine mawadzi makumi maviri nemasere asi rine makliniki gumi nemana chete.
So Rupane district tine mawadzi 28 but we only have 14 my health centers. So vanhu vanofamba long distances.
Mumwe wevakatanga kubuda pachena kuti vanorwara neHIV and AIDS munyika amai Tendai Westerhof vanokurudzira madzimai zvikuru vekumaruwa kuti vanoongororwa kuti havana utachiona hweHIV here kana vave nepamuviri kana kuti vachida kuita pamuviri.
Ngashambe takashinga tikasire kuenda pamushonga kana taona kuti tane kana tsuka kuita nhumbu.
Mukuru mubazi rinoona nezveHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti zvose zvichagoneka vachiti vagari vemunharaunda ndivo vanofanirwa kutungamira munyaya dzekurwisana neHIV and AIDS munzvimbo dzavagere. Dr. Madzima vanoti mari nezvikwanisiro zvinofanirwa kupiwa vagari venzvimbo kutsigira dingindira reWorld AIDS Day regore rino rinokurudzira kuti nharaunda dzitungamire kana kuti let communities lead.
Ivavo ndivanoyangisira zvinodikanwa necommunity, saka ngavave vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumatunhu avanogara.
Zimbabwe iri kuwana rubatsiro munyaya dzezveHIV and AIDS kubva kumasangano akawanda nenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira America. Gore rino chete Zimbabwe yakapuwa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni mazana maviri nemasere kana kuti US$208 million neamerica sekutaura kwevakafanobata chigaro chemumiriri weamerica muzimbabwe kana kuti US Embassy Church D Affairs amai Elaine French.
Today, thanks to decades of support from PEPFAR and other donors, communities and host government efforts, Zimbabwe has turned the tide for millions of people living with HIV.
Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni vanonzi vari kurarama neutachiwana hweHIV munyika yose, uye miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanonzi vari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 PM tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Takatarisa sarudzo dzemabielections dziri kuitwa mangwana. Nhengo dzeTriple C dziri kutsigirwa navaNelson Chamisa dzichinzi nedare reHigh Court hadzisi kukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabyelection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika atisenda baku vi.